vacho vanga vati mari iyi ingadai yakawanikwa nenyika kubva kumabhanga masangano pamwe nenyika zvinopa rubatsiro zvikwereti kana mukutengeserana nedzimwe nyika
ropa nenyaya hapana zvimwe imwe kwese kwaakutaurwako hatuna maturo nyika takapuwa newedenga zviri mupasi pevhu takapuwa newedenga
asi vanoti hurumende yave nedzimwe nzira dzekuti nyika isagwadame nenyaya yezvirango izvi
saka sanctions or no sanctions zimbabwe inobudirira endeko zvino izvi mazvamaakuziva nese kuti paane makore matatu hatina nzara muno makore matatu tine wikedi yakazvikwanira hakuna kwatinotenga
mutauro webato guru rinopikisa recitizens coalition for change vapromise mukwananzi vaudza studio 7 kuti havawirirani nemashoko avachiwenga vachiti zvirango zviri munyika huori nokutonga nedemo
tinoti isisu mari iri kutobiwa muno muzimbabwe inotopfuura mari yavari kutaura muzimbabwe mune mari yakawandisa mune goridhe rakawandisa mune maminerals akawandisa hari kungobiwa ichinotengeswa nevanhu vashoma pane kuti mari yacho ishandiswe kugadzirisa nyika
nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vati havabvumirani navachiwenga kuti upfumi huri kukura
vanhu vasiwana mabasa one vanhu vasiwana mari saka chinombonzi ikonomi kuna vice president wedu chinombouchii chekuti vari kutaura kuti ikonomi yedu iri kuexpanda tiri kuexpanda imari dzavo dzemuhome iwo vice president dzavanotengesa ari maus dollars ndo chiri kuexpanda ichocho
vati wavabvume kuti nyika yakarasikirwa ne$150 billion nekuda kwezvirango vachiti hurumende ngaiburutse umbowo hwacho vachiwenga vatiwo vanoziva kuti zvirango izvi zvakanangana nekubvisa hurumende pachigaro asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda paafrica university dr wellington gasikwa vati pane zvikonzero zvinozivikanwa zvakaita kuti zvirango izvi zvivepo vatiwo kunyange sadic ichitsigira zimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe nekuisa parutivi zuva rakaita seranhasi havaoni vakatemera zvirango vakaita seamerica vachizvibvisa
zvirango zveupfumi vanenge vachingoti mugadzirisai zvatakakuisirai kuti muchiite zvirango zveupfumi
america inoti zvimwe zvakaita kuti utungamiri wenyika vaemarson munangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo vatemerwe zvirango inyaya yekusaita sarudzo dzakachena asi vachiwenga vati kunyange zvirango izvi zviri kukanganisa mashandiro ehurumende nemapazi ayo zimbabwe iri kukwanisa kuramba ichiita sarudzo dzakachena pajekerere asi izvi zvarambwa nemukuru wemedia center vaernest mudzengi avo vati
sadaki yakabudisa kuti sarudzo dzedu hadzina kufambiswa zvakanaka kuti titi sarudzo dzakachena inyaya ine makakatano
zvichakadai sadic neafrican union nhasi dzaburisa mashoko dzichitsigira zimbabwe kuti zvirango zvibviswe mumashoko avo pazuva resadic and sanctions day sachigaro weafrican union vamusa fak mahat vati vanotsigira chikumbiro chaitwa nasachigaro wesadic vajao lorego vanove mutungamiri weangola chekuti zvirango zvibviswe sezvo zviri kukanganisa vazhinji muzimbabwe tanga tisati tanzwa kubva kumuzinda weamerica panguva dzataenda pamhepo muzinda webritain neeuropean union zimbabwe yange isati yaburitsawo mashoko pamusoro pechiitiko chanhasi ichi makurukota ehurumende vanyori mumapazi ayo pamwe nevamwe vashandi vehurumende nhasi vafora kubva pamahofisi emutungamiri wenyika vachienda kuafrica unity square uko vazotaurwa navo navachiwenga america nedzimwe nyika dzekumavirira dzakatevera vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani zvirango dinoti hazvinei nevanhuwo zvavo uye vamunangagwa mbune vanofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu dziri mubumbiro rezimbabwe izvo zvavanonzi vari kukundikana kuita ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangucha